chokutanga chekuti nyaya dzedemokratization kana kuti dzekusungunuka mumatongerwo enyika neupfumi hachisi chinhu chinoitika zuva rimwe chete. Iprocess inotora nguva yakareba, asi process yacho ichitora nguva yakareba pane masteps akakosha anofanira kuonekwa achiitwa kuti tionekwe kuti nyika iri mugara rakanaka here. Chokutanga chiripo ndechekuti kubva kwakaita vamugabe chero nzira yavakadzika yanga isiri nzira yakanaka, asi chinhu chikuru mugwara rekuti nyika iite democratic transition. Asi dambudziko rakaitika nderekuti kuenda kwamugabe chiri chinhu chakanaka, nekuti utongo hwavo hwanga husingatabetseri nyika, nekuti vanga vachitonga zvomubindindoga, nekuti vanga vakuita politics dzemhuri yavo, nekuti vanga vachiita zvinhu zvecorruption zvekubunikidza vanhu. Matanha anotorwa navo Munangagwa kuti vasiye maitiro avamugabe ndo anyangadza, ndo aita kuti vanhu vaone sekuti hapana zvazviri kureva. Plus masystems aishandiswa navamugabe, mainstitutions aishandiswa navamugabe kuita utongo hwavo haana kubviswa navo Munangagwa. Saka izvezvo zvinofa kuti tione sekuti hapana movement yaitwa kuti tigadzirise utongi hwavamugabe nemapolisis avamugabe nemainstitutions avamugabe avaishandisa kuvhiringidza utongi hwejekerere nekuti ikonomi yenyika yasaenda mberi. Vamunangagwa vasati vati vaita izvizvo vanongotaura chete kuti Zimbabwe is open for business, I am under corruption.
Saka kuti munyika munyatsouye shanduko, chii chinoda kuitwa nevanhu vezimbabwe?
Chinofanira kuitwa nokutanga navamunangagwa kureforma zano. Vamunangagwa vanofanira kureforma zano sekureforma kwakati wa the Chinese Communist Party naZheng Jiping kwakabva vamao. Vamwe vanhu vanga vachitoita zvekorapisheni vamwe vakatoitwa maexecutions jaikoye muchina. Ina hanga handisi kuti munyika mangapitwa maexecutions, but problem iripo ndechekuti vanhu ari korapti vanotosamba nevanhu veutungamiri hwemuzano. Saka zano inofanira kureforma. Then munyika vanhu vanofanira kuramba vari pachokwadi vachitaurira utungamiri, telling truth to power, kuti aiwa izvi handizvopiswa.